mumashoko avo pagungano rekupemberera World Press Freedom Day iro raitwa pachikoro cheHarare Polytechnic, mupepeti mukuru wekambani yeAssociated Newspapers of Zimbabwe Vasteli Gama vati vematongerwo enyika vari kuchishidzira vatori venhau. VaGama vati nekurwisana kuri kuitika mubato reZANU-PF pamwe nesarudzo dziri kuuya zvari kuita kuti vematongerwo enyika vapindire mumashandiro anoita vatori venhau zuva nezuva. Vatiwo vematongerwo enyika vari kushandisa mapurisa kushungurudza vatapi venhau.
So vakazvivambikira mhosho and tachikumbirawo sena vatori venhau tisangane na nemutungamiri wenyika yamugabe kuti tivape zvishomo zvedu shure kuti vatibatsirewo kuti vanhu vayo vanhu vayo makurukota avo nevamoko vano vanoita zvematongerwo enyika kuti vavadzore vakachiidzira kuti tikwanise kutora nhau kuti tikwanise kupa vanhu nhau dzakakwana zvisina kudira ratakarerekera.
SaChigaro weZimbabwe National Editors Forum zvakare vari mupepeti webepanhau reIndependent vadhumisani muleya vatiwo kunze kwezvematongerwo enyika vemabhizinisi vari kuvhiringawo mashandiro evatapi venhau.
Kune interferensi inobvawo kuchingati commercial inoenderana nemakambani vanoda kuinfluensawo basa remajournalist kwezvoitawo neinterferensi ine dimension yesecurity yekuti mapurisa kana majournalist vanyanya dzavo vanouya vachida kutsvaga kuti madzowana kupi ndiani akupai nyaya idzodzo tokumbira motibatsira kuti tiinvestigete nyaya idzodzo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaposa dongozi avo vanove mumweyo vakabvunzurudzwa nemapurisa pasina mhosva yavapara svondo rapfuura vati zviri pachena kuti vematongerwo enyika vari kushandisa mapurisa kuchikidzira vatapi venhau.
Tizozvotoratidza kuti kushanda kwacho hakune kusina kumira zvakanaka nokuti kana pane mupurisa anogona kunge kusvedza iwe uri kufunga kuti murongo unotaura waupesura waubvunzwa paunogara waubvunzwa makonhamba ako zvipepa nezvimwewo zvaangosiyana siyana sando zvandinoti zvotoratidza kuti pane chisina kunaka ipapo.
Dzimwe nyaya dzave kukanganisa basa revatori venhau inyaya dzeuori uhwo hwapararira nyika yese. Vakawanda vapinda munhemberero dzanhasi idzo dzange dzakarongwa nemasangano ese anomirira vatori venhau, hurumende pamwe neUNESCO vatiwo Zimbabwe ichine mitemo inombinyikidza vatapi venhau kunyange hazvo bumbiro renyika risingabvumidze izvi. Vamureya vati zviri pachena kuti hurumende haina chido chekubvisa mitemo iyi yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act.
Government mapoliticians havangakupei freedom kana ine media lero so mtitofara wakurwisa kuti vae vaigadzirise vagadzire zvinezvo because ivo vanenge vasingadi vanongotaura chete kuti toita kuita zvakati zvakati but havazvozviite mai so isusu semajournalist tofara kurwira freedom iyo kutora kuti vagadzirise zvinezvo zvatikutaura nezvazvozvo.
Mumwe mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau pachikoro cheHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vatiwo nyaya dzezvematongerwo enyika dzave kutokanganisa kana vadzidzi muzvikoro zvepamusoro.
Izvi zvinotikanganisa isusu sevadzidzisi nekuti unonzwa mwana achikubvunza kuti madzidzisiro emuri kutiita muri kutidzidzisa here takamangana kuti tichanoshandira boka iri renhau kwete kushandira rimwe boka renhau. Saka isu sevadzidzisi vevatapi venhau hazvitifadzi kuona nyika ine nyonganyonga nekusawirirana pazvinhu zvakakusa zvinhu zvematongerwo enyika.
Vati zvikoro zvevatori venhau zviri kuita basa rakanaka chose uye vatapi venhau vanozovhiringwa vave kubasa uko vanotanga kukanganiswa nemakambani pamwe nezvematongerwo enyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko Amai Tokozi neMatutu vaudza gungano iri kuti vachasvitsa chikumbiro chevatori venhau chekuda kusangana navamugabe kuna vaChris Mushowe, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Vatiwo hurumende yakazvipira kusandura mitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro asi vakati bazi ravo rine rimwe basa rariri kuita pari zvino. Mumashoko avo ekucherechedza World Press Freedom Day, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti vatapi venhau varege vachiita basa ravo pachena vachiti izvi zvikaitika munyika munoitika runyararo nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.